This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kurume 1, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanoti nhaurirano dzemapato anopikisa dzekuti aite mushandira pamwe mukubvisa ZANU-PF panyanga hadzisati dzatanga, kunyange hazvo bato ravo rakazvipira kushanda nemamwe mapato.
Bato MDCT rokurudzira hurumende kuti iremekedze bumbiro remitemo yenyika munyaya dzekutongwa kwematunhu.
Zimbabwe National Chamber of Commerce inoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, izvo zviri kuita kuti mabhanga aomesere vanokwereta mari kumabhanga aya.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, avo vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva reZimbabwe People First, vanoti vakazvipira kushandira nyika kuitira kuti upenyu hweveruzhinji husimukire. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Bashara nevatorere nhau muHarare nhasi, amai Mujuru vati nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa pakati pemapato anopikisa hurumende yeZANU-PF pamberi pesarudzo hadzisati dzavepo.
Chokutanga kutaurirana nemamwe mapato kuri kunyanya kutauriranwa mumapepanhau. Unonzwa mai Mujuru vachinzi vasangana navatsvangirai. Mai Mujuru vapenga nokuti varamba chinzvimbo. Amai Mujuru vazodi handisati ndaonana navatsvangirai kubva takaparadzana panguva yehurumende yemubatanidzwa kusvika nanhasi.
Zvataurwa namai Mujuru zvinotsigirawo mashoko akataurwa nemutungamiriri weMDC vamogeni tsvangirai mwedzi wapera ekuti hapana nhaurirano dzati dzaitwa. Vatsvangirai vanonzi vakaudza vatsigiri vavo kuti pari zvino vanofanira kugadzirira sarudzo dzemuna 2018 sebato, kwete kuswerofunga zvenhaurirano dzisipo. Zvisinei, amai Mujuru vati vakazvipira kuita nhaurirano nemamwe mapato vaine chinangwa chekunyurura vana veZimbabwe kubva mumadhaka mavari. Vatiwo vanoda kuti mitemo yose ine chekuitwa nokufambiswa kwesarudzo igadzirizwe sarudzo itsva dzisati dzaitwa sezvinowanzotaurwawo nemamwe mapato anopikisa.
Sezvandareva munhauro yandakupai, isu hatirambe kutaura nevane pfungwa dzakafanana nesu. Vamwe vangu vanga vachionana navo vari paukama, vari pakunzwana, vachivaudza kuti zvakananga musangano wedu ndozvipi. Pavaitaura navo inguva yakati rebei mumashure umu tisati tatombonyoresa musangano wedu. Saka zvimwe zvacho zvamaitaura taitadza kunzwisisa kuti muri kuzvitaura zvichibva kupi, nokuti isu tanga tisati tane musangano wanga wanyoreswa pasi. Saka vemapepa zvimwe zvacho ndofunga munenge muchinyora kuti tiwane mari.
Vati pari zvino Bato ravo riri kugadzirira kuti riite Kongresi yaro yekutanga ichasarudza utungamiriri uchaita basa rekugadzirira kuti bato iri ripinde musarudzo dzemuna 2018. Amai Mujuru, vaenderera mberi vachiti Zimbabwe inyika inofanira kudyidzana nedzimwe nyika, vachiti kana vachinge vakunda musarudzo dzemuna 2018 vachadzosera nyika mubatanidzwa weCommonwealth. Zimbabwe yakabuda muCommonwealth mushure mekunge mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vapomerwa mhosva yekubirira musarudzo dzo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu izvo zvavasina kutambira. Amai Mujuru vati vari muchiuto havafanira kupinda mune zvematongerwo enyika sezvavari kuita pari zvino, uye vati vane urongwa hwakakomba kwazvo hwekuvandudza upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vawane cheuviri kuburikidza nekupedza uori hwavati hwatekeshera muhurumende. Vachipindura mubvunzo umwe mutori wenhau hwekuti ukama hwavo navamugabe hwakamira sei pari zvino, amai Mujuru vati havana nguva yekuswera vachitaura nezvavamugabe vachiti chakakosha kutungamidza zvido zveveruzhinji mberi. Vati havafunge kuti vamugabe avo vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri mwedzi wapera havangarangarire zvimwe zvituko zvavakashandisa vachivatsvinyira. Vatiwo havana mhosva yavakapara ndokusaka pasina kana mupurisa mumwe chete zvake akambovasunga nenyaya dzeuori nekuda kuponda vamugabe dzavaipomerwa pavakazodzingwa muzano PF. Pavapedza musangano nevatori venhau, amai Mujuru vawana vakamirirwa nevatsigiri vavo panze pehotera yavanga vachiitira musangano uyu avo vavatambira nemufaro mukuru. Amai Mujuru vaudza vanhu ava kuti vakazvipira kuvashandira uye vashoropodza nyaya dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Amai Mujuru pavaita musangano wavo nevatori venhau panga paine vanomirira nyika dzekunze nevamwe vari mune zvematongerwo enyika vanosanganisira vadidmas mutasa, varugare gumbo, vadzikamai mavhaire, vaibo mandaza, retired major kudzai mbudzi, vasilvester nguni, vabright matonga, vapiason mungofa nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vanoti amai Mujuru vane maoko akasviba.
Kupinda kwamai Mujuru munyaya dzezvematongerwo enyika kuve mumwe anosoropodza vamugabe nekuda kutovatorera chigaro chekutonga Zimbabwe zvinhu zvakanaka chaizvo, nekuti mai Mujuru vanga vari kushanda navamugabe vari padyo chaizvo navo semumwe vice president wavo. Zvinoratidza izvo kuti mai Mujuru vane zvavanoziva zvakawanda zvinokwanisa kuvabatsira mukusoropodza vamugabe, uyezve vanotarisirwa nevanhu kuti vane zvimwewo zvine maturo zvavangakwanisawo kutaura pamusoro pekutonga kwavamugabe. Zvinoonekwa chaizvo kuti vanogona kunge vari kushurungudzika kwazvo kunge vakabviswa mumusangano wakavarera kubvira nguva yechimurenga vazopinda muhurumende vanga vaina mugabe kwemakore anopfuura makumi matatu. Vaine zvinzvimbo zvakawanda zvavakapiwa zveutongi oro zvekutonga vakuzoti vanga vava vice president. Zvese izvi zvinokanganisa zita ravo, nekuti pane zvakaipa zvakaitwa zvinopomerwa kuna vamugabe nehurumende yavo zvinosvikawo futi kwavari ivo mai Mujuru. Zvinosanganisa hondo yakaitwa yegukura hundi kumatebeleland uyezve nezvakaitwa kumanikaland kumadiamond mines kuchiyadzwa nekufa kwakaita vanhu zvisina kunyatsotsarukana mushure memaelections e2008. Zvese izvi zvakaitika nguva yekunge mai Mujuru vari vice president kana mumwe mutungamiri mukuru wezanu PF. Saka zvinosvibisa zita ravo. Zvinoita futi kuti vanhu vabvunze kuti ko maelections anonzi akabiwa hamuzvizive sei kuti akabiwa muna 2013.
Nyadzo munyadzo zvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vachitaura vari muLondon.
Sangano revakarwa hondo yerisununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association Rinoti rave kuziya zvakare kuti roita here musangano waro nemusi wechina kana kuti nemusi wechishanu sezvo pave kunzi pane musangano weZANU-PF Politburo uchaitwa nemusi wechina. Musangano uyu uri kuuya paine kunetsana kunotyisa mubato reZANU-PF pakati pevari kuzviti Team Lacoste vachitsigira mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vanozviti Generation 40 vachishanda naamai Grace Mugabe. Nhasi zvanzi kune munhu aedzazve kupinda muhofisi yavamunangagwa muHarare kuNew Government Complex izvozvo pakuti muve nekufungidzirana nekupumana uroyi mubato reZANU-PF. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayemoyo kuti tinzwe nezvePolitburo kana kubatawo vamunangagwa kuti tinzwe kuti zvafamba sei panyaya yekuti hofisi yavo yanga ichida kupwanywa. Vaviri ava vanzi vanga vari musangano wemakurukota uyo watora maawa akawanda zvikuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revakarwa hondo vaVictor Matemadanda kuti tinzwe zviri kuitika.
China ndanzwa kuti kuchave nePolitburo, ini ndandiri kumusha kugokwe, saka taudzwa izvozvo ndibva ndafonerana nevamwe kuti vari kuHarare kuti vagare pasi vaone kuti zvinoita here kuti toenderera mberi nechina kana kuti toswereza mberi kuti uite paFriday.
Saka rwendo runo mapuwa here mvumo yekuita musangano?
Hongu.
Maitawo here misangano nevakuru vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati nekunze kwenyika?
Kana uchida kuita musangano muZimbabwe hauiti especially when kana iri meeting yemamembers hauiti musangano nevakuru nemaministers and so forth. Even kumapurisa kwacho kana pasina zvimwe zvinganetse hautsvaki permission, unovazivisa kuti tiri kuita musangano wedu pakati sekuungana kungangoite church yeRoma kana yeMethodist. Havaendi kunokumbira asi vanozikanwa kuti pakati pane chechi inopinda musi wakati.
Vachitaura nevatori venhau vasekera mai vari kuti musangano wenyu uyu unofanira kunge uri musangano unoteerawo gwara rebato nezvinhu zvinodiwa nevakarwa hondo yerusununguko kwete kuzotsaudzira.
Handizivi kuti chinonzi kutsaudzira chii because war veterans havasi vanhu vanganzi ngavaite gwara because gwara racho ndovakauya naro.
Ko vamwe vanga vachiti havana kuona vamwe vatungamiri vemawovhets aya kubhavhudhera vamugabe?
Mabhavhudheyi anoitika makore ose iwaya. Handizivi kuti gore rino chazoita kuti panoda kutorwa nhamba yevatungamiri vemawovhetens vasvika chanyanya kuve chii, ende iye anenge achiindira kubhavhudheyi kuti anoona kuti ndinge ariko here kana kuti haako, anenge ane chinangwa chebhavhudheyi here kana chokukonanisa vanhu. But kupindura mubvunzo wako ndekwekuti isu seassociation hatina maresources akakwana.
Zvichitaurwa nemapepanhau ari kuti panenge pane kunetsana pakati pemahovhets naamai, izvo akanzi navamugabe vanhu havafaniri kunge vachishoropodza amai paruzhinji, munoti kudii nenyaya?
Ini zvandakanzwa purezidendi vachitaura vakati mayuthi ndo ari kutsukirira vakuru, kati mahovhets nemayuthi vanofanira kuwirirana. Handina pandakanzwa kuti mahovhets ari kusukana naamai kana kuti vari kutadza kuwirirana naamai. Handina kupanzwa ipapo, saka handidi kukomenda nhema.
Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matibananda vari parunare kugokwe.
Bato reMDCT rinoti rinokashikamadzwa zvikuru nekusaratidza hanya kwarinoti kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF mukuona kuti bumbiro remutemo wenyika raremekedzwa kuburikidza nekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Mugwaro raburitswa nebato iri nhasi, mutauriri weMDCT vaobert gutu vanoti vari kukurudzira hurumende kuti iremekedze bumbiro remutemo wenyika munyaya dzekutongwa kwematunhu sezvinodiwa nechikamu 264 chebumbiro idzva remutemo yenyika. Vagutu vanoti nyika yave nemakore matatu yave nebumbiro idzva, asi hurumende iri kutonga iri kukweva makumbo mukutevera bumbiro iri. vanoti vari mushishi kuronga kuti nengo dzavo dziri muparamende dzisimudze nyaya iyi nechimbi chimbi kuitira kuti hurumende isaramba yakarara nezamu mukanwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Taona zvichikodzera kuti tiyeuchidzewo hurumende yezanu kuti isakanganwa kuti nyaya yedevolution inyaya itorimo mubumbiro remutemo wenyika Constitution yeZimbabwe iyo yakatanga kuva operational mumwedzi waMay mugore ra2018. Takutosvika makore matatu tichishandisa Constitution iyo inyowani. Tikaongorora bumbiro remutemo iri pasection 264 nesection 265 inonatsotsanangura zvakanaka-naka nyaya dzeanonziwo maprovincial councils uyezve anonziwo mametropolitan councils. Ichinyanyotaura iyo kuti provinzi imwe neimwe, ichitaura maprovinzi ose ari gumi emunyika medu meZimbabwe, inofanirwa kunge ine provincial council kusiya kwemaprovinzi maviri anonzi mametropolitan provinces eHarare neBulawayo.
Asi chii chakaitawo kuti imi mutorowo makore matatu musati matorowo matano?
Apa ndoda kutaura jonga, handidi kurova imbwa ndakaviga mpini kuti ha ndofunga apa tatamboitawoso kuti rivarei panyaya yedevolution. Asi munoziva kuti nyaya dzepolitics ka zvakawanda zvinenge zvichiitika, saka tazoona izvo zvichikodzera kuti nguva iri kungofamba hurumende yezanu tinoziva kuti yagara isingadi kunzwa hwi rokuti devolution, nokuti kwavari vanoda zviya zvokuti hanzi one center of power, zvokuti simba rose rinonzi rinopiwa kuna vaMugabe, zvokuti havatombodi kunzwa kuti matunhu kana kuti maprovinces anonzi ava kuzvioneravo panyaya dzokuona kuti maresources avo zvakaita sengoda dzaadziri kumainiwa kunana Chiyadzwa uko. Tinoziva kunana Hwange kune mhuka, kune wildlife, kunana Mola uko kune Matusa Dona National Park nenzvimbo dzakawanda wanda. Zvino tinoona kuti taona zvikodzera kuti tiyeuchidze hurumende.
Munotora sei danho irori rekumanikidza hurumende kuti inge ichiita izvozvo?
Nengo dzeparamende dzino mukana wakanaka zvikuru pamutemo, nokuti vanokwanisa kuita aya anonzi muchirungu mamotion, wokuti vanokwanisa kutoti mimba yepazasi kana kuti yeNational Assembly kana imba yepamusoro yeSenate vakwanise kuita mamotion okuti vaite call upon hurumende kuti iite bhiri reprovincial council nechimbi chimbi.
Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chikwata chemusambo werock chine mukurumbira pasi rose cheThe Rolling Stones chichaita mutambo wepachena muCuba musi wa25 kurume. Chikwata chemumhanzi chemuBritain ichi chicharidza nziyo mazuva mashoma mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vaita mutungamiri wekutanga ari pabasa kushanyira Cuba mukati memakore makumi mapfumbamwe. Munazvita 2014, vaObama vakaburitsa mashoko ekuti America ichamusiridza ukama hwayo neCuba mushure memakore makumi mashanu nyika idzi dzisingadyidzane. Nyika mbiri idzi dzakazotanga zvakare kudyidzana musi wa20 chikunguru 2015.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vanoti vashande vaviri vepamuzinda weAmerica muPakistan vafa muguta repashawa zvichitevera kuputika kwaitika chikwanisiro chinoshandiswa mukubvisa zvirimwa zvinoshandiswa mukugadzira zvinodhaka. Vakeri vaudza vatori venhau pamuzinda wavo kuti vamuka nhasi vachinzwa nezvekufa kwevanhu ava kusanganisirawo mauto emupakistan asina uwandu hwaburitswa. Vakeri vati mauto aya anga achichengetedza chirongwa chekuparadza minda inorimwa manarcotics.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya yemabhizimisi nenyaya yekushaya mari yekunze uye kudhura kuri kuita mitero yekukwereta mari kumabhanga ari munyika. ZNCC inoti iri kuda kuti hurumende itaure nevemabhanga emunyika kuti vadzikise mari iyi. Mutungamiri weZNCC vaDavid Norupiri vanotivo mabhizimisi ari kukwanisa kushanda achingosvika pazvikamu 35 nezvishanu kubva muzana nepamusana pezvimbingamupinyu zvakasiyana siyana. Vatiwo ZNCC yaumba bazi rinenge richishanda nevemabhizimisi makuru nemadiki vachizokurudzira kuti vakweretewo mari kumabhanga kuti mari dzavo dzipinde mumabhanga. Vakawanda vemabhizimisi ari pakati nemadiki vanonzi havasi kuendesa mari dzavo kumabhanga izvozvo pakuti mari isatenderere zvakanaka mumabhizimisi. Sangano iri nhasi rasangana nechikwata cheInternational Monetary Fund chiri munyika rikakurudzirawo kuti IMF itange kudyidzana neZimbabwe ichiikweretesawo mari. Tabata vanorupiri kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu mumakambani.
Mamiriro akaita mabhizimusi munyika yeZimbabwe ndosaka ndichitaura kuti nyika yeZimbabwe inyika inoratidza kuti ine upfumi. Nyika yedu iko zvino mabhizimusi akati dzikirei. Chikonzero ndechokuti vanhu vari kumhanya nemabhizimusi vari kuedza kuti mabhizimusi avo adzokedzane, adzokere paanofanira kunge achinge ari. Nokuti sema businessmen womuZimbabwe, vanhu vazhinji vakasangana nemhepo yakawanda apo patanga tine hyperinflation. Saka panguva iyoyi vanhu vakaruza mari dzakawanda ndokutanga mabhizinesi patsva, ndokutanga kutora zvikwereti zvaidhura. Saka izvozvo zvakabva zvaomera mabhizinesi emuno. Vari pakati pokuomerwa kudaro nokubva taita dollarization ndokubva vatanga zvekare. Asi iko zvino vari kungoshingirira mabhizimusi. Mamwe ari kurhana parinani hawo, mamwe akaomerwa nokuti vari kurhana at less than 35% capacity utilization. Saka kumhanya kwavari kuita nemalevho iwawo nemadanho iwawo nemhepo dzavakambosangana nazvo zvinotiratidza kuti nyika yedu ine upfumi huri muvandu, ine upfumi huri muvhu. Saka tikawana kurudziro nesapoti yakawanda tinokwanisa kunge tichibudirira tichimhanya mabhizinesi edu zvakanaka.
Asi pane urongwa here vamuri kuitawo muchitaura nehurumende kuti vemabhizimisi vadzikisirwe mari dzemitero pamari dzavanenge vachikwereta kumabhanga uko?
Pane urongwa huri kuitwa uye ndinotenda hurumende iri kupindira zvakanyanya nemabhengi edu nemabhizimusi ese. Vari kutaura chinhu chimwe chete. Kana kuti iri kurangarira tichangobva mudollarization, mainterest okumabhengi anga ari kuma40%. Asi iko zvinotaura kuma15-20%, kunyange ichiri pamusoro yatiri kutarisira. Asi tiri kuona kuti tiri kufamba takatinanga rimwe danho.
Matimi mitero iri kubhadhariswa kumabhengi iri kusvika kuma18% ichiri yakati kwirei. Muri kufunga kuti pekuti bhizinesi ringatange kunyatsoshanda zvakanaka vangadai vaita mainterest aya kusvika papi?
Isusu tongotarisira mainterest kuti afanane nedzimwe nyika anorenja yawo kubva pa5-8%, ndopatinonyanya kutarisira.
Mutungamiri weZNCC vaDavid Norupiri vari parunare muHarare.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni nhasi vaparura gwaro remamiriro akaita zvinhu muguta iri. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 aita huru kurona vaManyenyeni pamusoro peurongwa hwavo.
Inonzi state of the city address inowanzowanikwa maguta akawanda. Tanga tatamboita zidoke kutanga mukana wokusheya nevagari kuti vaziva kuti guta ravo riri kufamba sei, mashandiro kuti akazuru ndeapi.
Pane zvitsva zvabuda here zvingada kuti vagari vemuHarare vazive nezvazvo?
Awa, tikangotangopa nhoroondo yekwatabva nezvatakatarisana nazvo kuti guta redu rifambe mberi riende kwarifanira kunge riri. Chii chinofanira kuitwa? Mashoko atambenge richitaura mune zvidimbu zvidimbu nguva isizapfuura, asi hadzenge taona mukana wokuzvibatanidza pamwe chete pagungano iri.
zvii zvinofanira kunge zvichiitwa kuti guta rienderere mberi iro reHarare?
Zvifanira kunge zviri kuzandere kuti guta ngaricha kutarisa mashandirwo ari kuita nemari iri kuera kumukuru wevashandi, toona kuti zvine mwero here nezvida kuedza kuitwa neguta. Toona kugarisana pasi, toona kuti patinge tiri kuwanza mari zvizoshotesa paservice delivery topagadzirisa sei. Totiwokuvagari kana vanatsogutya vano zvatiri kuita, ngavachionawo kuti mwedzi wega wega ngavabhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuguta. Pane zvizvo tiri kuwana mari inoita 48% yemari rendakabhajeta, zvichireva kuti kurema kwebasa rekuru ratinge takatarisana naro kuripo. Totarisa kuti iyo kanzira yacho kana yazoona mari yainowana iri kushandisa nemwero upi, anonzi maefficiency, nekuti tigute vagari kuti mari yamuri kutipa tiri kushandisa zvazvo kwanga tiri kushandisa kusiita. Zvekuti tikagadzisa izvozvo zvatiri kubhadhara, tibhadhara mari chaiyo here? Ndo kutoti guta racho rifambe, tikakwanisa kushandisa mari nenzira dzina kupfachuka kwemari. Kwanga tikabata izvozvo zvitatu, kuti mari yatiri kupa vashandi ngatirasi ongorora itiigadzirisi, nekuti haisi kuenderana nemari yati kutambira. Uyewo mafungiro edu ndeyekuti yakadarika mari dzifanira kunge dzirikuagwa nevashandi vanenge vachiita mabasa akafanana needu, kushandira dzimwe kambani kana dzimwe nzvimbo. Totiwo mari kana yacho yapinda, mashandisiro acho atiri kuita ndeapi? Togadzirisa next procurement committee, toona kuti hatiri kutenga, hatisi kutenga zvinodhurisisa here, hatisi kutotswa here nevekunze, kana kuti vavekunze vashanda nevedu vari mukati.
Takatarisa muhoro wevanoshanda mukanzuru, pane vamwe vanochoropodza vachiti aiwa vamwe vari kupiwa mari dzakati wandei seavo vanoshanda mabasa epamusoro, uyezve vari kuwanikwa vachitengerwa mota, dzimba nezvinhu zvakadaro. Imi munoti nezviri kutaurwa izvi?
Isusu tiri kuti ngatitorei mushandi wemuguta, kana achityaira totaura nemutyairi wekune imwe kambani, kana wehurumende, kana unowokupi, kana ari nesi totarisa, kana ari upi neupi, toenzanisa mabasa iwayo. Toona kuti isusu tiri kuburisa pamari pamushandi, vamwe vari kubudisawo mari iyi pamashandi. Togara pasi toyananisana nevashandi, tikasadai so guta riro racho ramba rinekasira mberi, hapana chinobuda.
Meya wekuta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Vechidiki munyika vanoti kushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuti vaende kune dzimwe nyika dzinosanganisira Botswana neSouth Africa kunotsvaga mabasa. Mumwe wevechidiki ava ndimuzvare Maureen Kadimaunga, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Pretoria. Vaita hurukuro nantungamiri Nkomo weStudio 7 kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Nyaya yekusekwa kwemabasa munyika inyaya yehombe, nekuti tikatarisa population yenyika yedu inorakidza kuti vechidiki ndivo vakawanda, ende uyezve ndivo vatingati vanhu vanofanira kunge vachishandira kuti nyika iwane pundutso. But pari zvino nekuda kwematongero ari kuitwa nehurumende yeZANU-PF, matongero eudzanyiriri, uyezve matongero ekutyisidzira avo vanoda kuuya nemari dzavo munyika kuti vakwanise kuvhura mabhizinisi anoita kuti vechidiki vawane mabasa, kuri kutikanganisa zvikuru. Saka zviri kuguma zvoitika ndezvekuti vanhu vanopinda mumayunivhesities, mumakolleges, atingati zvikoro zvedzidzo yepamusoro, vodzidza zvakawanda, asi zvinhu izvi vari kungoenda unoisa kumba vogara, vazhinji vokupedzisira vava kuita zvimwe zvinhu zvatisingatarisire kuti zviitwe nevechidiki vedu zvino, kanganisa remangwana ravo, zvakafanana nekushandisa madrugs, zvakafanana pamwe nekutopedzisira vava kuita zvechimbavha kana kutengesa bonde. Saka maonero andiri kuzviita hakusi kungoshayikwa kwemabasa chete, but zvikubva zvakanganisa mamwe magariro ese atinoita sevanhu.
Tichitarisa kuti rushoma rubatsiro ruri kupiwa vechidiki nehurumende, zvii zvingaitwa nevechidiki ava kuti vawanevo chevuviri?
Ini ndinofunga kuti nyaya iri paviri. Tine nyaya yokuti isu sevechidiki, isu takatarisirwa nenyika kuti tifambise zvinhu zvizhinji kuti zviende kumberi. Sekuona kwamunongoita mukatarisa nguva yehondo, vanhu vakaenda kunorwa hondo vaiva vanhu vaiki chaizvo vemazera anosvika pa35 zvichidzika, ende ndivo vanhu vakataiwa vana baba nanamai. Tisu tine remangwana racho, saka regai tinorirwira tiri secure. Chimwe chetezvo chinofanira kuitwa nevechidiki, vechidiki vanofanira kutanga kufunga pamusoro nenyaya dzematongerwo enyika chekutanga, vasati vafunga chouviri chokuti ukawana unodya nhasi worara, asi mangwana pasina zvakare kuti unozodii, woramba uchingotambudzika zuva nezuva. Ndofunga tinoda kuti tiende pamudzi wedambudziko iri, ende mudzi wedambudziko iri uri kubva pautungamiriri weZANU-PF weudzanyiriri.
Muzvare Maureen Kadimaunga vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Pretoria vari muSouth Africa vachitaura nantungamiri Nkomo weStudio 7.
musakangano wachirongwa chedu chevechidiki che The Connection apo tiri kutarisa dambudziko rekushaikwa kwemabasa kune vechidiki munyika
sezongo yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare
amai Joyce Mujuru anoti nhaurirano dzemapato anopikisa dzekuti aite mushandira pamwe mukubvisa ZANU PF panyanga hadzisati dzatanga
bato remdct rokurudzira hurumende kuti iremekedze bumbiro remitemo yenyika
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu toksiya imina mavelasi mhlanganya huye na Chris Gande munaudze chirungu.